manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura.
Sangano reAfrobarometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute kana kuti MPOI raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda, asi veTriple C vanoti vanhu vanotya kutaura nekuti vanogona kuzoitwa kafira mberi.
Musangano wezvano pefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president.
Asi, batore ZANU PF rinoti richakunda zvine mutsindo. Mapurisa odududza pakurambidza batore TRIPC kuita misangano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer richishanda nere Mass Public Opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Asi pane vanhu vakawanda vari kuti havasi kuda kutaura kuti vanovhotera ani kana kuti vari kuti havasati vanyatsofunga. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vaMunangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu 35 kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vaChamisa vaigona kuwanawo zvikamu 26 kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu 29 kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi neZANU PF.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatarisa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu ivavo vanotengeswa.
Asi sachigaro webato reZANU PF mudunhu reHarare, vaGoodwills Masimirembwa, vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano wezvano pefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri vanova vaMunangagwa navaChamisa.
Saka apo tatarisana nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavaMunangagwa navaChamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri. Takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika vamaclio mapfumo vanoti zvabudiswa muongororo nemass public opinion institute hazviyenderani nezviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Dande ipa ground izvezvi tibvunze kana gogo chaive vari mumbaro mu vari mumabvuku vanokutaura kuti zvina zvina kumira mushi 43 years tichitambura tichingodzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita pa ground chaipo tichida kutaurirana chokwadika ZANU PF haina chayo tamboipa mukana ZANU PF asi zvaramba saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemonemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamu yatinoti pachirungu hyperinflation zvira kuti zvinhu zvazvikwira zvakanyanya ende kukwira kwezvinhu ikoko kunoafekta magariro evanhu uye zvakare makaona kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Vakuru vakuru vemapurisa vanyora tsamba kumapurisa ari kumatunhu ose munyika kuti varegedze kuti vavirenge mutemo wesarudzo newe Electoral Act uye kuti ndrodzokora zvakare uye kuti vavirengewo mutemo wekuchengetedza runyararo weMaintenance of Peace and Order Act, kwete kungorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuita misangano sezvo zvave kusvibisa zita remapurisa. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemisangano yebato rinopikisa yeCCC yakawanda munyika. Godwin Mangudya anoita panyaya inotevera.
Mutsamba yavo vajabhuni vanoti vakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti madispos vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo weElectoral Act pamwe nekuchengetedzwa kwerunyararo weMaintenance of Peace and Order Act, votora matano anoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite misangano yavo murunyararo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Unyati vaudza Studio 7 kuti tsamba iyi yaenda kuvakuru vemapurisa uye yakaburiswa kune veruzhinji nenyanya iyo vati vave kutsvaga.
Asi kwaita nyanya munhu aita mutsikanzwa akawana mukana wekuona memo iyoyo ndokubva aiisa pasocial media zvinhu
vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru anyavanoti
vati vaona kuti nyika yese yazviramba, vanhu vese vazviramba, kana pasi rese razviramba, kuti vanoti vamunangagwa vanenge ita marali madira acho jina kana pazvimastadium zvisina kana matelezi, asi havana chamisa vachirambidzwa. Mapurisa chenu mukatara munana zeta raPeter Omnison kuna naChikurubhi maelection e2008 vamugabe pamwe vaitira mavhoti 6 kana mavhoti 7 kuvhota chako mapurisa vanhu vakatongwara, vanhu vanoziva zvavanoita, vanhu vasina kumbopusa zvachose, asi vanhu vachimbunyikidzwa nevakuru veZANU.
Mutsamba yavo vajabuni vanoti svondora pfuura mapepa nhau nemadande mutande ange akazara nenhau dzekuti mapurisa airambidza vemapato anopikisa akiita misangano izvo zvaizokonzera mhirizhonga. Nokuda kwaizvozvo vanoti madispo anofanira kuona kuti mapato ese aregedzwa achiita misangano yavo kunze kwekuti paine zvikonzero zvakasimba zvekumisa kuti misangano isaitwe. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti CCC ichaendera mberi nemisangano yayo vachiti vanozviziva kuti mapurisa ange ari kushandiswa nebato rezano PF.
Isu tinoenda mberi nemaprogramu edu, hatizomisi ani nani zvake, nekuti mutemo wenyika unovhumidza munhu wese ane kodzero, zvikuru sei mapolitical parties akafanana neCCC tine kodzero rokuungana nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe nyika yese.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vati mapato anopikisa zvikuru reCCC vanonetsana nemapurisa nekuti havadi kutevedzera mutemo.
Now we know that the opposition, particularly CCC, has not been clinical in following that route. And that is why they are having challenges with the police.
Tinoziziva kuti mapato anopikisa zvikuru sei CCC haadi kutevedza mutemo, ndosaka vachinetsana nemapurisa. Iri dambudziko ravo harine nesu, isu tinoronga musangano yedu.
Danho remapurisa rinouya apo bato reCCC riri kuchema kuti range riri kurambidzwa kuita misangano nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukupera kwesvondo, CCC yakarambidzwa kuita misangano kuBhindura, Mazowe nekuChiredzi, uye kubva gore rapera bato reCCC rinoti misangano yaro makumi mapfumbamwe nemiviri yarambidzwa kana kukanganiswa nemapurisa kana vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuenderera mberi kumasvingo nekumanikaland, uko nhengo dzeCCC dzinoti dziri kurohwa nenhengo dzeZANU PF asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Godwin Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro shanu kusanganisira vatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kwaGutu nekuChipinge vakarohwa uye vakatotiza misha yavo vachityira kuitwa kafira mberi. Vatatu vari kukwikwidza vakarohwa ndiva William Tondoro veward 3 kwaGutu, vakavingwa kumba kwavo vakarohwa chaizvo, uye vaCaleb Chenjerai Dloko veward 13 naBattle Nyanise veward 14 kuChipinge, avo vakarohwa vari pamusangano wavo neZuro. Vamwe vatsigiri vebato iri vaviri kwaGutu vapedzi Simon Jombo naMuzare Shumirai Tagu vanoti vakarohwa zvakare svondo rino mushure mekurohwa nechishanu chadarika. Muzare Tagu vanoti vakavingwa pamba pausiku vakarohwa chipomerwa mhosva yekuudza Studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri veZANU PF.
Vakabva ndisika padumba apa ndine operation dzakaita kutorwa. Ndabva ipapo ndokuenda kumba ndakangonotsova mapiritsi anga ari kumba ndichibva ndaakushandisa nechitsvadhi peni yaitenani. Manheru akuswera nezuro ndakaona nomeni nemumwe mukomana wangu anai vakasvika pamba vakanditiretena kuti vari kuya apa agariki pamba sako kuti ndataurire paStudio 7. Saka baba vakabva vati ini nezvokuparirwa pamba pangu handididzako pana pano pandadzingwa pamba, izvozvo handisi kumba.
Izvi zvatinhirwawo navamanjombo avo vati vari kutogara musango sezvo veZANU PF vari kuya pamba pavo manheru oga oga. Vamutondoro vari kumirira muward 3 kwaGutu vanoti vakatotiza pamusha pavo nekuti vakavingwa kaviri pakati peusiku vakasiya vavimbiswa kuurawa nekuti vari kumirira vari kubato reCCC.
Ndatakatovata somewhere natovata pamba zuro totongoti vatova ne 4 days zvakati vachikuya pamba pavo vachingovhiringana neni havari kuti kwanzi riri kufamba uchikampeina weCCC. Saka tida kukuuraya kana kuti unofanira kutotama munzvimbo mwauri kugara nekuti muno mamuti nezveizvozvo.
KuChipinge vaHloko avo vari kukwikwidza vakamirira CCC muward 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaiita wekutsvaga rutsigiro nezuro pazvitoro zvekwamapungwana.
Musi wesande anova nezuro ndo patakanga taakuita musangano wedu, vanhu veZANU PF vakauya vakaimba vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga musarudzo.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us.
We don't need to please anybody. Vanhu mishatinogara namasabhuku edu mahedhimeni namadzimambo ngatiparidzei kuwirirana.
Izvi zviri kutsinirwawo nemutauriri wezanu PF mumasvingo vapepukai chiwewe.
Hatitsigiri mhirizhonga vamutimba. Tofunga tinongoramba tichidzokororazve shoko iroro kuti mhirizhonga hatitsigiri. Asizve tisingatarisiri kuti iva vanozouya vachikomplena kwamuri kune dzenyuro. Vanenge vasiriwe vane atanga chimusindo. Hatipazivi papo kuti pakamira sei. Isusa musangano pozisheni yedu ingori imwe chete iyoyo. Hatitsigiri mhirizhonga. Purezidendi vedu vapamunangagwa ronga vanotaura zuva nezuva vanotaura. Kuti tinoda a peaceful election.
Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTCCC vaostalosis vavatenda kuti mhirizhonga kunhengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No, zvinoratidza kuti ZANU PF iri kubvunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mhirizhonga, vakushandisa uchidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotaya vazvitsva 43 yezano ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitirekena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese kuenda pabalot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera TCCC.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vachitaura nevakuru vemapurisa kwaGutu nekuChipinge. Asi vatsigiri veTCCC vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa, vatsigiri veZANU PF havatsungwi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune mukuru wemajeri weZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kuti Commissioner General Moses Chihobvu, vachida kunzwisisa kuti sei vakaburitsa muusungwa vaBobby Makaza vane makore 50 nemapfumbamwe ekuberekwa mujeri reHarare Central Prison musi wa19 Chivabvu. Vamakaza vekwamurewa vakaburitswa mujeri pakaregererwa vasungwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vamakaza nevamwe vakabatwa nemhosva dzekubata chibharo havaifanira kuve vari pavasungwa vanokwanisa kuregererwa pachirongwa chemutungamiri wenyika ichi. Mwana ane makore 15 akabatwa chibharo navamakaza akaenda kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achida kunzwisisa kuti sei vamakaza vakaburitswa mujeri. Mukuzenya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira mwana uyu vapaida moyo Saurombe.
Sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati metirongo anda what we call a presidential amnesty. Pakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo vakabudiswa mukati metirongo. Asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonziwo specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vamwe vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe ngaakaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati andoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo, zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei iye angasati apedza kusevha sentensi yake, mutongo wake wanga usati wapera kuti apike jeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekuprisenza vasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda vakwanisonga vachidzoserwa mukati mematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati metirongo vadzoserwe, uye matare edu aongorore kuti vakabuda here zviri pamutemo. Kana vasina kubuda zviri pamutemo uye pamutemo wacho wekuti vapude kana vakabuditswa vaisafana kubuda matare edu tiba kumakumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi iongororwe zvidzokere pakare nekuti mavictims vanga vasina kuapproachwa vanga vasiri kutoziva kuti vanhu vakavashungurudza vakunze vabude mutirongo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida mwoyo saurombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. China nhasi yaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira unonzi Forum on Global Action for Shared Development. Musangano uyu wapindwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari padande mutande muHarare. China yati yashandisa mari inosvika mabhiriyoni mana kusimudzira nyika dzichiri kubudirira. Mangwana, America iri kuitawo musangano kuBotswana weUS Africa Summit uchapera nemusi wechishanu. America inoti makore matatu anotevera yaisa parutivi homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekusimudzira budiriro nekutengeserana neAfrica. Ko, chii chiri kupa kuti China neAmerica dziite chipatapata kuita misangano yekudyidzana neAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kumhanyidzana kuuya kuAfrica hazvingori hazvisi kuperera tingangoti paAmerica neChina chete. Nyika dzakawanda dzakabudirira dzakaita kunge vana Germany, vana France, vana United Kingdom, vana Japan vese vari kumhanyidzana kuuya kuAfrica. Imwe neimwe nyika dzandataura idzidzi dzatoitawo kana kuti dzakatoita maAfrica Forum apo padzinenge dzichiunganidza vatungamiri venyika dzemaAfrica vakawanda. Chikuru chiri kuita kuti nyika dzakaita kunge America neChina dzinyanye kuda kudyidzana neAfrica kana kuti dzidzoke kuAfrica, chekutanga inyaya yezvicherwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yezvicherwa zvakaita kunge chekutanga goridhe, iro rinova kazhinji rinopa uremu kumari dzakasiyana-siyana pasi rose. Tikatarisa nyika yeUnited States of America ndo ine yatinoti magold reserves akawanda kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Saka vanoramba vachida kuti vange vachiwanza mareserves iwayo kuburikidza nekutsvaka nyika dzinochera goridhe. Africa inenge iri pamusoro kune nyika dzinochera goridhe, uye goridhe inocherwa muno maAfrica hatinyanyisi kurishandisa muno maAfrica. Tinoriburitsa kunze uko kwarinokwanisa kunogadzirwa zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu vekunze uyewo vane mari dzekutenga zvinhu zvinogadzirwa kubva kugoridhe. Saka chinhu chikuru chakanyanya chavanenge vachida zvicherwa. Tochitarisawo kwakuenda pasi rino rokuti mota kana kuti dzimotikari dzingange dzava kushanda mumakore ari kutevera dzinenge dzava kushandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles. Saka zvicherwa zvinoshandiswa pakugadzirisa mabhatri emotikari idzi zvinobva tingangoti kulithium, Zimbabwe nenyika dzemuAfrica ndo dzimwe nyika dzine zvicherwa izvi. Tichitarisawo futi mama zvimwe zvicherwa zvakaita anonzi marare earth elements, zvimwe zvakaita kunge vana platinum, vana nickel, zvinhu zvinoshanda tingangoti kugadzirisa mawaya emagetsi nekugadzirisa zvinhu zvakaita kunge makombiyuta nezvimwe zvakasiyana-siyana kunyika dzakaita kunge America neChina. Kureva kuti Africa inenge ine basa guru pakuchera zvicherwa izvi kuti zvizokwanisa kunogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kuAmerica kana kuChina.
Ko iyo Africa yacho ingaite sei kuti ikwanise kuwana chouviri iregedzwe kungomorwa upfumi hwayo sezvinonzi zviri kuitika kune nyika dzakawanda kusanganisira iyo Zimbabwe?
Dambudziko ratinaro kana kuti dambudziko rawira Africa idambudziko rokuti hatina kubatana. Saka kusabatana kwedu kunoita kuti tipiwe anonzi matrade deals asina kufanana. Saka nekudaro chinhu chekutanga chinofanirwa kuitwa nenyika dzemuAfrica kubatana, kuitira kuti patinenge tichitaura nenyika dzekunze titaure tine izwi rimwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare kuBrussels, Belgium. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchirongwa chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nezvechirwere chinokanganisa ganda richiita makwamba makwamba kana kuti vitiligo. Ropafadzo mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoren muHarare. Vanoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. VaZvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaaffectwa chando. I don't know what I got to change. So when I came back to Zimbabwe, one of my temperatures, but it was a sudden change in my temperatures. So I started in Minya Wiri continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But jera kazongostopa Minya Wiri, ndo jera ndakataka just my spots, the worst skin. The worst skin. Right. So I spread like big fire. And at that time, the Changurora, my wife, I fapanen, Sagana, but Simungua, there's a paper, can I still change my chair? Sagana, I'm going to Saga Muriang, Yanamayang, Vakanga, Vakatanga to Africa, so it's now over 20 PP because of that.
Vasu, Tua, and the Ramberiva cheat.
Varume, Sua, Abude, Pachina. Guys, let's look at it. Two run it. They say, Tango Fanan and Moon, where's the business? This is the second chip. But you are me, I was from Chile.
Nyanzvinyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo vaZvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuzva kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu. Ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu uchinzi uri murungu dunhu unongoziva muitiro munoita vanhu vedu isusu, but haichina ngozi pautano. Kunyanya vechidiki unenge wakubvunzwa nevamonzi wakaita sei, unongoziva vabereki vangu kuti musatambe naye akazodii, zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo, ende hachina basa kuti murume mukadzi, chinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajins chekutinozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemadzinzi. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvokuti mumuviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti mumuviri unovakwa nemacells tudhinha tudikidiki tunovakwa muviri yedu kuti ubatane. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells anonzi mamelanocytes akafa, anosara pakachenuro, ganda rinochenuro, sara pakachena.
Nyanzvinyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichiendera kumberi ichiwedzera, zvichitanga zvigunoona maoko ese adi achenuruka. Kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi face yese kana bodi yese imwe iri yemunhu mutema. Inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu, ganda redu ringe riri dema, anenge achiti achipera. Chinokonzeresa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chichinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu gumi kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kwebato rinopikisa RCC kuita musangano nemapurisa, asi nhasi mapurisa achizodududza achiti rave kuzobvumidzwa kuita musangano pamwe nemamwe mapato ose anopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas public opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vemasori Munangagwa vanokunda, kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutya kutaura zvavanofunga. mapurisa odududza pakurambidza mapato anopikisa kuita misangano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Tube munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyibona iresearch le ekhitshwe iAfrobarometer. But tine yetu internal researches layo hayi ibonisa ukuthi iZanu PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni loluzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZanu PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZanu PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yemkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapolisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla leZanu-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakholana ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla leZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele Citizens Coalition for Change CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% ngabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edale lephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu, unkosikazi Simangele Nyede, uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after the ZANU-PF will attract 35%.
Nxa ukhetho lungenziwa, iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa i-CCC. Kukhetho lwama-parliamentary, iZANU ingathola 35%, kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabuto Moyo webandla leZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe i-Afrobarometer, but tine yethu internal researches layo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni loluzayo. So mhla ka 23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo into ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akulamgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla izitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele kubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sedluleke ukufaka
ama candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe uyikho kwenza ukuthi nje iAfrobarometer ingakhulumi lati lokukhuluma langathi. Kodwa hayi ibandla le MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo uMnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba kukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotela ubani ngabantu beopposition besisaba umuntu interview ukuthi ngeke ngabe engumuntu westate ngoba bese u so ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotela ubani kulabantu beopposition bona ba.
Unye njalo ukuphuma kuphenyo lokuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi bathi bazavota ukhetho oluzayo abafika esilunganiso sokungamachumi ayishiyagalombili yanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimelethi 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, hathi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kule ncwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho u-Commander of Elections u-Commissioner Dovandayedza Jabon obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba bisezandleni zenkokheli yamapholisa.
Ikodwa incwadi le ibona ku-social media ingcwadi le kade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela not kuZulu kumbe izithathele zendaba. So umuntu ofake i-message leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezisa. Njalo thina njengeZimbabwe Republic Police sihlala sikhuluma la ma-commanders sisebenzisa ama-memo lawa for internal communication not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano yembalwa yebandla le-TCC egoqela okumele wenziwe eBhindura izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Osalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yemkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu nokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo-ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke-ke, ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sizabe sisemiglen sisebenza, ama-rallies acontinue aqhubeka. Asoze samiswa iZANU PF ngoba iZANU PF yikompetitor layo njengathi angezake yasimisa ukubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezaphu uMnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa ukwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngathi ukuthi ama-reliver lapho sisebenze sithini, akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi kuvala ama-reliver abantu, kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphela elizweni lapho. Kero kuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezalako lokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
UMnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi akumangaliso okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusiklia amarali ethu ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU PF lilandula ukuthi lisebenzana amapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TCC. UMnumzana Tafazwa Mugwadi umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
ZANU PF Democratic Election, and that is why
iZANU PF ikholelwa ukhetho olu
uluhamba ngendlela ngakho wonke amabandla epolitics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza umkhankaso yabo kodwa kumele belandele imithetho yakhona besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi singenayo esigodlweni seZANU-PF asila sigodle seZimbabwe Republic Police
uZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imihlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa yimele Studio 7 igama namuyeza Jesus Banda.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele Botswana kusukela kusasa ngakusiyafika ngolwesihlanu. Abaqoqa umhlangano lo batumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Africa, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleChina namhla liqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Africa egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-internet. Kwenzekalani kuzwekazi le-Africa okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga? Uze xoxe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Africa once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besibe inye futhi umhlangano kade silawo owama-carbon credits ye-climate change e-Victoria Falls belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana nokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo. America la esiphina njaningi ngapha sizanibeka imali ze-climate change, i-China la esitsho njalo, i-Russia la esitsho njalo. I-Africa yiyo kathesi esithi ku-center or i-global development ngenxa yokuthi silayo sinama-natural resources abawafunayo ukuze bathuthukise amazwe abo ngoba bayakompita kathesi bakumfunisishaneni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulethesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela ku-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke e-Africa izigqaje ibisisiba bekwazi what it's worth. Kati abakhokheli bethu bavuma noba yini bangafuwa inokuthi badlala okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibohlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
inkinga ikhona lapho esekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beseremuva. Yikho ngikuthiwe khona ukuthi inkinga i-Africa iku-leadership abantu babe besele abantu bengazilithi kayisibe ngikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazi lokuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi ndijala siyafundisa abantu abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu zizongesala bengazi lito abakhokhela aqhubeka besona i-Africa izoziyendawo.
Umnumzana Angus John Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho, umnumzana Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla leZANU-PF leMDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. Uzihambi kutshele iphephandaba leHerald ukuba phakathi kwemali le eleZANU-PF lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalele ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi le-Europe lapho akhuthaza khona inkokeli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine eselesi sikhathi eside lisihlaselwa ngele-Russia. Umkhokeli wakwele Iran umnumzana Ibrahim Raisi ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Kenya, Uganda lakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran ithekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi vitiligo bathi kukhanya ingani kasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilo impilo kahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka yekhwekhwe enkabazwe ngomunye wabalesimo lesi.
Imagine it, 7 years. At 7 years you are a child. You don't register much.
Ukucabanga nje usaseleminyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo. Kodwa ngase nyivuthiwe engqondweni yesikhathi ngileminyaka engu-7. Kwakunzima.
Unkosikazi Amantha Rudo Nyamkondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela.
Banenge abantu eZimbabwe abalolwazi olungatholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ngakukhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi into ekhona umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu nxa bengabakwazi besebefundiswe ngayo le condition songenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempila kahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lelesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokhu.
Kuyafanana lathi skin sethu sona lesingathola obomvu kulami, mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. Soke abakwamukele benje ngoba benjalo ngoba hey lokho kungabali masa kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mwatsheruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
But people also have to remember that it's not just the sun when it's sunny, but also on a cloudy day.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele. Imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu.
Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwana zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo zithi inzuzo eziyithola emasuwe dumpsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi inengi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe osele minyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo uthi wazithola esesimeni lesi ngenxa yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Adinga umsebenzi ngawuswela yinto angeza ukuthi ngele khona labantu behlala zenza yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzisa ukuthi siba lamagambosi emaglovisi iproblem ekhona.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi, stole imali yalapha, stole sezofika uthenga nje uzithengele kwi-10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitshebo esiningi nje walizibonela nakukhansi uyalahla ukudla kwamazambi. Lokhu yinto esidadelwa amazambini lezi. So we used to do the kinds of things that are here, but I'm okay. Cream donut, conke, pita, what, if you name it, somebody, but topia, topa, and using this chips in it. Nancy and Sam said about anything people are not taking my melanga and things. I'm a cup, and I want my poison. Yeah, things that isn't my money, and I was in a tournament.
Omunye njalo odobha okuchiyeneyo endaweni le ngomnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo uthikala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sokumpofu obulapha uthi akwenelisayo ukunakakela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi, impilo inzima le, impilo inzima, isebenza siyibone umsebenzi uthengiswa kusebenza bawuthenge ngemali yikho ikweza sihle sizoyidinga ngayo. Nxa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi esebenzi manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kala lutho oluveza lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi uma nxa singalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lo msebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblem ngama-gloves, sicathulo, cloth and water, manzi. Silamanzi lapho esisebenzela kuyo, sidinga amanzi kanjani.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezinstat kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kwele Zimbabwe kalila msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe dam site ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngese Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 nesakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo ngimandlovu, ngisebeki bonke zezani. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke ibe ngiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Bese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindokuhle Ndlovu noShelter Ndlovu. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhobe bantu bami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda, lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina enguMandlovu Dudla Nanini. Hhayi, khula uzukhokhoke intombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu bakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Jai kulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka le elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami uNgqabuhle Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uPhindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalungu omhlaba. Ngibuyake kuzube lesinyayi muzi wami lo. Ngiyabonga iStudio 7.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7, la uncwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje kunapha ke kuhlelo lokubengelelana. Ye. World Life Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Sengagqiba uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwabandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesanga ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo, uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriyeze.